isu semacitizens hongu tinenge tichida kuti Zimbabwe ive nyika inenge yakabatanawo iri mhuri imwe chete nedzimwe nyika. Asi panguva inoyi hatisati tava nekodzero nenyaya yemahuman rights abuses nenyaya yekuti zvakaitika kusarodzo hasati zvagadziriswa. Hapana takanyanya tachinja kubva nguva yavanga vachiferefetwa kunana 2000 panozonzi navamugabe vaakubuda kusvika iko zvino. Tinotoona kuti situation yacho muzimbabwe inenge zvinenge zvatonyanya kuipa pane kuti zvinzi zvanaka. So tinenge tichida kuti iko ehe tinoda kuti Zimbabwe idzoswe mucommonwealth. Asi ngatitangei tagadzirisawo one or two things zvinoita kuti tinomira zvakanaka tichionekera zvakanaka senyika, zvizvarwa zvezimbabwe zvichifara zvichigara nerusununguko munyika yavo.
Asika ZANUPF iri kuti iyo pamwe nehurumende yeZimbabwe zvakawanda zvagadziriswa munyika makadzikama iri kuita sarudzo dzavari kuti vanopikisa ndovasingadi havo kukundwa.
Okay, kana tichitaura nyaya yekuti muZimbabwe makadzikama mune runyararo, runyararo rwuri muZimbabwe pari zvino runyararo rwevasungwa wakapinda mujere kuchikurubhuku. Hauoni vasungwa vachiita ruzha nekuti vakasungwa havana marights. Ndo runyararo rwatiri kuona rwuri muZimbabwe. Zvizvarwa zvemuZimbabwe iko zvino havakwanisi kusimudzira zvichemo zvavo vasina kusungwa. Tinotarisa kuti even iko zvino vasenator Timba na honorable Amos Chibaya nevamwe vakawanda vanopfuura 60 varimo muchizarira asi chavakavharirwa hapana anoziva. Izvi zvinoitwa nehurumende kuti vatyisidzire vanhu vari muZimbabwe vasasununguka kutaura pavanenge vambunyikidzwa.
Ko vamwe vanotika zviri nani kuti Zimbabwe ipinzwe mugungano iri vozoitsiura irimo pane kuedza kuitsiura isimo nekuti zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida.
Kutsiurika kwenyika zvinoda nyika yacho ichitangirawo pane imwe level. Hatingapindi mucommonwealth tinobatana nedzimwe nyika. Hatisati taita sarudzo inogutsa pasi rese. Voruzhinji wedza maobservers anenge abva kucommonwealth, maobservers esadac, maobservers european union nesu macitizens tinenge tichitoona kuti aiwa pana apa tambunyikidzwa hatina kodzero yesarudzo.